Mukuru weNational AIDS Council, Dr. Tapua Magure vanoti, umbo uripo unoratidza kuti kunze kwevamwe vakaita sepfambi, vazhinji vari kubatwa neutachiwana panguva ino, vasikana nemadzimai echidiki, vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemana. Vanotiwo varume vakawanda vane makore makumi mashanu kana kudarika, vari kubatwawo neutachiwana weHIV AIDS zvakanyanya.
Pane maresults akalonjwa izvozvo. Aitwa inonzi Zimfia. Yataita yachinda kuma community, tichino testa vanhu and so forth. Yakaitso kutaridza kuti pa age group iyo iyi yatiri kutaura nezvayo 15 to 24 vakadzi especially. Rate yeutachiona HIV ine tasiri kukwira pa age group iyo. Asi zvirutonya kuti warawo futi ndezvekuti vanhu vapfuura 50 vavamowo futi munyaya idzidzi dzokuti HIV yava kukwira.
Dr. Magure vanoti izvi zviri kukonzerwa neurombo izvo zvinoita kuti vasikana kana madzimai HDK varare kana kudanana nevanhu vasiri vezera ravo.
Tinoona kuti vakadzi vari muage group iyoyo vari kunyanya kubata utachiona hweHIV zvikurusa nenyaya dzamunoyo zvatinoziva tesesu, nyaya dzepoverty, nyaya dzezvikoro izvi, nyaya dzemabroken family, nyaya yegender-based violence, nyaya yemasugar daddy. Zvese izvozvo zvinhu zvinokonzeresa kuti vana vaite very vulnerable.
Dr. Magure vanoti Zimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kudzivirira zviri kuitika izvi, uye vanoti kana nyika ikakwanisa kudzidzisa pamwe nekupa ruzivo kuvanasikana nemadzimai HDK pamusoro peHIV AIDS pamwe nekuvapa mukana wokuita zvavanoshuvira, zvinogona kuderedza kubata kwavo utachiwana hweHIV AIDS nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Bazi rezveutano rinoti riri kushu kana zvikuru nezviri kuitika izvi, uye ratove nechirongwa chekudzidzisa vanasikana kukosha kwekuenda kuchikoro pamwe nekubatsira avo vanoshaya mari kuti vaenderere mberi nedzidzo. Vari kutungamira chirongwa ichi mubazi iri icho chinodaidzwa kuti DREAMS kana kuti Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women. Vataurai Batasara vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, uye pane vanasikana vakawanda vave kubatsirikana. Vanoti pasi pechirongwa ichi vanoshanda nevarairidzi pamwe nevabereki.
Tichitarisana nezvinhu zvakaita sekuti tingataura nevabereki vavo here kuti vakwanise kutaura nevana vavo takanangana nenyaya dzezvepabonde, nyaya dzeupenyu nedzimwe nyaya dzakasiyana-siyana. Tinotarisa nyaya dzekuti mwanasikana ngaagare kuchikoro zvakare. Tikutarisana nenyaya dzekubhadharira vana mafizi kuti varambe vari kuchikoro, varambe vachidzidza. Tichitarisana nenyaya yekuti tikagarisa mwanasikana munharaunda yemuchikoro, zvinoderedza mukana wekubatira utachiona hweHIV.
Vanoenderera mberi vachiti vanoshandawo nevarume vakuru muchirongwa ichi.
Saka tiri kuti chirongwa chedu nyangwe zvacho chakanangana nekubata vanasikana, tinoda kuti tibate varume vakuru vatingati mashuga dzidzi aya vari kuenda kune vana vachivatsvetera, vachirara nevana, vachivanhungurisa, vachivasiya vaine utachiona hweHIV.
Muzvare Gracious Weta ndemumwe vasikana vari muchirongwa ichi, uye anoti chiri kumubatsira zvikuru.
Chirongwa cheDreams chakandibatsira because pakafa mbuya vangu, hapana munhu aikwanisa kundibatsira kuti ndibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka ndandagara ndiri kumbasendi kuchikoro, but DREAMS yakandibatsira ikatanga kundibhadharira school fees kuti ndiende kuchikoro. Saka chakandibatsira zvakanyanya.
Chirongwa ichi chiri kuitwa kunzvimbo dzine vanasikana vakawanda, uye kunzvimbo dzine dambudziko reHIV AIDS zvakanyanya dzakaita seVulawayo, Gweru, Mazowe neMakoni. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nehurumende yeAmerica pamwe nemasangano anoshanda akazvimiririra. Zimbabwe yakakwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vane HIV AIDS kubva pazvikamu makumi maviri nezvinomwe nechidimbu kubva muzana muna 1997 kusvikira pazvikamu gumi nezvina nechidimbu kubva muzana pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.